right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 19, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu diri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekurwisana nechirwere cheCOVID-19 cheCoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vana chiremba, manesi, vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141 zvitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro wakare.
Saka naizvozvo tinoti izvozvo hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kumaindependent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itedzerwe itevedzerwe, nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo yekusatedzera bumbiro redu remitemo.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwiri vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushikanawo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara cheSt Anne's chavhurwa muHarare nhasi kuitira kuti chirape vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Chipatara ichi chavhurwa panguva iyo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi muHarare, zvichireva kuti vanhu zana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141 vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nemasere kana kuti 5378. Vanhu zviuru zvina nezana nevashanu kana kuti 4105 vapora kubva kuchirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vemuzvipatara zvehurumende kusanganisira vakoti navana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa nenyaya yemihoro nekushaya zvikwanisiro. VeSolidarity Trust Zimbabwe kana kuti SODZIM vakatsvaga mari yekuvhura St Anne's Hospital vanoti chipatara ichi chichabatsira zvikuru kurwisa denda reCOVID-19. Pane mibhedha inosvika zana pachipatara ichi. Asi vamwe vakuru vakuru mubazi rezveutano vaudza Studio 7 kuti chipatara ichi ndechevakuru vakuru muhurumende nemuchiuto neshoroma nekuti chinodhura. Munhu anotoda kutanga asuma chiremba odaidzwa asati aendako. Vachipikisa izvi mumashoko kuvatori venhau, varidzi vechipatara ichi veCatholic Church kuburikidza nechita cheSisters of the Little Company vachishanda neSODZIM vati munhu wose akasununguka kuendako kusanganisira vashandi mubazi rezveutano. Mukuziya mamiriro aita zvinhu pakurwisa denda reCOVID-19, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida.
Nyaya yekurwisana nechirwere cheCOVID-19 cheCoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vana chiremba, manesi, vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo nekubatirana pamwe chete navo kuitira kuti vanhu varambe vachikurudzirwa uye vanenge vabatwa neutachiona vabatsirike.
Zvakakoshawo sei kuti mushure mekunge pambopera yenguva yakareba pasina vatungamiri kwakazodomwa vatungamiri mubazi rezveutano kusanganisira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano?
Toda kutongotenda kuti iko zvino izvi pane utungamiriri huripo hwakasarudzwa kuti utungamirire mubazi rezveutano. Saka tinotenda kuti hurumende vakatoreva ivo minista varipo vanovaivo vice president kuti pane urongwa huripo nekubatirana pamwe chete kuri kutarisirwa kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya idzodzi dzokurwisana nechirwere checovid-19.
Zviri kufambawo sei semanzwiro enyu pakuwanisa vashandi vemuzvipatara vazvikwanisiro kana kuti maPPE?
Muchaona kuti vashandi zvikuru zvavari kutaura ndezvekuti paya pavanoshanda muchaona kuti chirwere ichi chinobata chero munhu, nyangwe uya mushandi ari kuda kubatsira murwere anokwanisa kutotatapurirwa chirwere ichochi. Saka vaya vashandi vana chiremba namanesi navanoshanda navo vese vanenge vachiti vanoda zvipfeko zvakakwana zvinoita kuti zvivadzivirire kuti vasatatapurira chirwere checovid-19, uye kuti muchatarira kuti chikuru chiripo nechekuti zvipfeko zvizhinji ndezvekuti ukazvishandisa nhasi mangwana zvinenge zvisingachagoni kuti zvipfeko zvionewa kutoda zvitsva. Mamasika aya haagoni kuti uswere une imwe chete zuva rose kana uchishanda muchipatara, unenge uchida kutonge uine mamasika kana anotosvika matatu mana pazuva.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, nezuro mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanova gurukota rezveutano vakapa hurumende michina inovheneka kupisa kana kutonhora kwemuviri uye kupfapfaidza mushonga wekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 pamuviri wemunhu asati apinda mumahofisi ehurumende. Tevera kuchikorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzemunhu wese munyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avaburitsa munyori mukuru weZimbabwe Human Rights Commission Amai Delis Mazambani vati kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19 munyika, zvakakosha kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvinodiwa nebumbiro remutemo pamwe nezvigaa zvakaita seUniversal Declaration of Human Rights pamwe neInternational Covenant on Civil and Political Rights. Commission iyi iri kukurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasaite kana kutaura zvinowedzera kana kukonzera kuchikorwa kwekodzero dzevanhu, asi kuti munyika muve nerunyararo vanhu vachigara zvakanaka sezvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika. Zimbabwe Human Rights Commission yatiwo veruzhinji pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanofanira kunakidzwa nekodzero dzavo, vasingabatsire kuparadzira utachiwana kwecoronavirus pamwe nekutaura manyepo pamusoro pedenda iri. Mukuru werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vati akasike kutanga Zimbabwe Human Rights Commission ichiburitsa mashoko akaita sayaburitsa nhasi vachiti zvakakosha kuti hurumende iterere nekugadzirisa zviri kunetsa.
Saka naizvozvo tinoti isusu hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kuma independent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itevedzerwe nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo, yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Vatiwo kunyange hurumende ikasaterera, vana veZimbabwe vanofanira kuramba vachitaura matambudziko avo vachiti kutaurwa kwavekiitwa nyaya yeZimbabwe kunze kwenyika kunoratidza kuti pane vari kuteerera zviri kuitika munyika.
Zimbabwe inhengo yeAfrica Union, saka Africa Union ine masimba ekuita kuti mitemo yayo itedzerwe vana African Charter on Human and People's Rights kuti vange vachitedzerwa. Kodzero dzakawanda dzatiri kuona dziri kutyorwa muZimbabwe nhasi zvinhu zviri kupokana nemitemo yeSADC yeAfrica Union. SADC zvekare ine masimba ikinge ichiuya kubatsiridza kuti hurumende yedu iregere kuita zvekutyora mutemo kana kumbunyikidza kodzero. Takaona zvichiitika izvi makore apfuura 2008, takaona SADC ichiuya ichibatsiridza. Saka kuramba tichitaura kudai kwakakosha.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kunyange hazvo vange vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission, panoitika denda rakaita seCovid-19 pane dzimwe kodzero dzinombomiswa. Ndosaka hurumende yakatora matanho ekumbovhara nyika pasi pemutemo weCovid-19 National Lockdown Regulations.
Kazona unomuruka iyo hurumende iri kuti kwaita denda ringangotipedza, iwo taiwa ndoda kupinda mustreet zvekuti pane wandichasangana naye ndozadza zvina basa. Chakakosha kubata placard haunombosiyana neiyo kaita.
Vatiwo vanhu vanofanira kutaura chokwadi pamusoro penyika yavo, uye vanhu vane mhosva vanofanira kupedzerana nematare, kwete kuda kuti hurumende ipindire panyaya idzi.
Zvoda kutaurirana nekuti vanhu vasaite exaggerate. Munhu anenge apara mhosva dzake kana akukoti kuti ungoti hurumende idai, hurumende idai, yairi kukoti shuwa zvinoda kuti hurumende inoita major street muri makaisa bombiro remutemo rinoti pane separation of powers. Saka zvavari kutaura tinozvikurudzira, ndo chaizvo chaizvo zvatoda kuti zvinge zvichiitika.
Zvichakadai, mutori wenhau Hopewell Chingono apinda muzuva rechipiri achipa humbo hwemamiriro akaita zvinhu kumajeri pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mwedzi wapfuura. Chingono achaenderera mberi achipa humbowo mangwana. Nyaya iyi iri kunzikwa mudare mune magweta, vachuchusi nemutongi chete, zvichitevera chikumbiro chakaitwa nevachuchusi kuti veruzhinji nevatori venhau vasabvumidzwe, sezvo Chingono achikwanisa kutaura zvinhu zvinozopa kuti mumajeri musagadzikane. Chingono navajacob ngarivhume vakasungwa musi wa20 chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire. Vaviri ava vava nemwedzi vari muusungwa vachimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano eSADC, African Union pamwe neUnited Nations anotiwo asiri kufara nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. South Africa yakatodoma nhume dzichabatsira kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, idzo dzaifanirwa kunge dzakasangana navamunangagwa, mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira. Asi nhumwa idzi dzakadzokera mushure mokunge dzaita musangano navamunangagwa dzikazoudza masangano anga akadzimirira kuti musangano wanga wakarongwa huchaitwa, sezve nhume idzi dzaida kutanga dzataura nemutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kuZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi, mutauriri wevarwi veboka reZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vati vanoshushikana nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nematongerwo enyika, vachiti sevanhu vakarohwa kuti nyika iwane rusununguko, varwi veboka reZipra vanozviona vaine kodzero yekupawo izwi ravo. Vamagwizi vati zviri pachena kuti munyika hamuna runyararo rwechokwadi, uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi, uyewo kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa, vachiti kuramba izvi kwehurumende kusada kutambira chokwadi.
Vari kuzvinyepera nokuti kana munhu akatsikwa pamusana anenge achitonzwa kurwadza. Kumatunhu ese ese enyika ino vanhu vari kutaura kuti aiwa zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, mari haizi kubatika. Asi tinoona ava vamwe vedu vachiwana vachingosusura vachinanzwa vachidya. Ko vari kuzviona kupi patisiri pamwe chete navo? Haurusiri rusununguko rwatakarwira.
Vamagwizi vati kuti nyika ibude mumatambudziko airi, panofanirwa kuve nenhaurirano dzechokwadi dzinopa mukana wekuti vanhu vemapato akasiyana siyana kusanganisira masangano akazvimirira vape pfungwa dzavo, poitwa hurumende inofanirwa kuvepo kwechinguva chidiki kana kuti transitional government.
Dai vatungamiriri veinonyika vaine tsiye dzokutarisira kuruzhinji, taigona kusangana pamwe chete varwiwo hondo nevakarwa hondo nevabereki vese pamwe chete toumba hwaro hwerunyararo hwatinoti isusu National Transitional Authority. Zvinobatsira kuti avo vanoronga nezvematongerwo enyika vawane mukana wekufamba vachikurukura neizvo zvavanofunga kuti zvinogona kubatsira Zimbabwe kuti iwane rusununguko, runyararo, kubatana nokuzvitonga kuzere.
Vamagwizi vati nhengo dzeZipra dzinoshushikana nenyaya yekuti nhoroondo yehondo yerusununguko yave kutaurwa yakarerekera kudivi rekuti bato reZANU-PF nemauto eZANLA ndivo vakarwa hondo yerusununguko. Vati wenyaya yeruremekedzo rwemagamba enyika inofanirwawo kugadziriswa, vachiti dzimwe nguva ruremekedzo urwu runopiwa kune vamwe vanhu vasingakodzeri ruchinyimwa kune vanokodzera. Vamagwizi vatiwo Bill reVeterans of the Liberation Struggle Bill rinofanirwa kuitwa mutemo nekukasika kuitira kuti vose vakarwa hondo kusanganisira vaizivikanwa vachinzi vanamujibha nanachimbwido vawane chiremera chakaenzana. Munyori weZipra Veterans Trust vaMiklot Ncube vati sangano ravo rinoshushikanawo kuti pave nenguva richiedza kuti hurumende idzorere midziyo inosanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro emauto eZipra anoratidza zvakaitika panguva yehondo asi pasina chinobuda.
Zipra is an organization yanga yakaumbika zvakanaka, ine marecords emaoperations ese aitika. Every individual operation yaizikanwa yorekodwa. Sinyaya yedu tinoadvocata kuti dialoga nehurumende. Hatina imwe nzira yatingaita semaveterans. Izvozvi takura, asi we demand kuti marekodzi wayo ngabude auye kuvaridzi, because it is our mandate kuti tizivise vanhu veZimbabwe kuti chii chakaitika.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pane zvaturwa neZipra izvi, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Asi munguva pfupi yapfuura, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hapana zvakaipa zviri kuitika munyika zvinokodzera kuti hurumende yavo ibve pachigaro. Vakatiwo zvose zvakaipa zviri kunzi zviri kuitika, manyepo ari kutaurwa nevavengi vavo vari munyika nekunze kwenyika avo vari kungoda kusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yatora danho rekupa zvombo kuvachengetedzi vemhuka dzemusango panguva iyo nyika iyi iri kurwisa kuurayiwa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo. Vanovhima mhuka dzesango zvisiri pamutemo gumi nevanomwe vafa munyika iyi vachirwisana nemauto emuBotswana. Madzimai akawanda emudunhu rinotaura chirungu muCameroon ari kuratidzira kusafarira kwavo zvitevera mirizhonga yakakonzerwa munzvimbo iyi nevapanduki munguva pfupi yapfuura. Madzimai emuguta reBue anoti ari kugara akatyorerwa kodzero dzavo mukurwisana kwemakore mana kuri kuitwa nevari kuda kupatsanura dunhu rekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweCameroon. Bato rinopikisa muno muAmerica reDemocratic Party rakadoma nezuro vaimbova mutedzeri wemutungamiri yenyika munguva yeutungamiri hwavaBarack Obama vaJoe Biden kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. VaBiden vachange vachikwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vachange vakamirira bato remaRepublicans. VaBiden vakadoma svondo rapera amai Kamala Harris vanova mudzimai wechitema kuve mutevedzeri wavo musarudzo iyi. Musangano webato reDemocratic Party uyu uri kuitwa kuburikidza nedande mutande nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chakabata America zvakanyanya. Nengo ze Republican Party zinoti va John Kasich, amai Susan Molinari, amai Meg Whitman, pamwe nevaimbo vagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika va Colin Powell, vakataurawo pamusangano uyu vachitsigira va Biden. Va Powell vakaudza musangano uyu kuti vanotsigira va Biden nekuti vachadzora utungamiri weAmerica munyika dzepasi rino. Vamwe vakataura vachitsigira va Biden mudzimai wamushakabvu Senator John McCain vaive nhengo yebato remaRepublicans. Mudzimai wava Biden, amai Jill Biden, vakataurawo nezuro usiku vachishoropodza mabatirwo ehurumende nava Trump zvikuru panyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 nekuvharwa kwezvikoro munyika nekuda kwedambudziko iri. Vakambova vatungamiri veAmerica vaJimmy Carter navaBill Clinton ndevamwe venhengo dzebato remaDemocrats dzakataurawo nezuro manheru. Uye vaObama vari kutarisirwa kutaurawo nhasi. Asi vachitaura vari kudunhu reArizona nezuro, vaTrump vakati vaBiden havana urongwa hwekuvhara miganhu yeAmerica, izvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vapinde munyika zvichizopa matambudziko ezvirwere nekuparwa kwemhosva. Svondo rinouya bato remaRepublicans riri kuitawo musangano waro wekudoma zviri pamutemo vaTrump kuti varimiririre musarudzo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC uye vari nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo nemafambisirwo ari kuitwa musangano uyu.
Kudoma kwava Joe Biden semumiririri webato remaDemocrats pasarudzo yemunambudzi vachitevedzwa namai Kamala Harris. Mucherechedzo wokuti muno muAmerica mune utongi hwejekerere nokuti maDemocrats vakaita sarudzo yavo iya inonzi primary vachikwikwidzana vakawanda chaizvo pasina mvungamupopoto, pasina kurovana, pasina kumanikidzana, pasina kutukana kwakanyanya. Asi kwaiva nekurwisana kwepfungwa, vachirodzana pfungwa kusvika vaJoe Biden vazobudirira. Tingati urwendo rurefu rwakafambwa navaJoe Biden kuti vazosvika pavari nhasi, nokuti vakatanga vari chitsama chaizvo, vakakurira vamwe vavo vese vekumaDemocrats kusvika vazosarudzwa. Uye zvakare ivo vaJoe Biden hakusi kutanga kuda kuedza kuva nhengo inomirira kurwisana noumwe kuti vaite mutungamiriri wenyika, tingati kato vake chitatu vachiedza kurana kuita president. Saka kwavari ibig achievement, kugona zvikuru kwavakaita uku.
Asi munoona vaine mukana here pakuzenge vakukwikwidzana navaDonald Trump muna November?
Tingati vaita mukana wakanaka, nokuti nguva ino inguva isina kumira zvakanaka kana takatarisana neutongi hwavaTrump nebato remaRepublicans, kunyanyanya nenyaya yatakatarisana nayo, nyaya yeutano, nyaya yeekonomi. Asi kunyanyanya nyaya inoenderana nechirwere cheCOVID-19 kuti bato remaRepublicans kuburikidza nemutungamiri wavo vaDonald Trump vatadza kuunganidza huwandu hweAmerica kuti pave nekurwisana kune gwara kwechirwere ichi, zvinopava Joe Biden mukana mukuru kwazvo wekuti vave vanogona kunge vachizobudirira mumwedzi wambudzi pasarudzo yeupresidendi.
Tinoona kuti vaJoe Biden munhu agara kwenguva refu inodarika makore makumi mana vari mune zvematongerwo enyika nemuhurumende. Zvii zvitsva zvamungatarisira kuti vangauyisa?
Chitsva chikuru chatingati vaJoe Biden vaunza kubato remaDemocrats pamwe chete nemuAmerica kuri kuti vabudirira kuita mutungamiriri. Chikuru ndechekuti kekutanga kubato ravo remaDemocrats vaunza munhukadzi wechirudzi kana kuti watingati wechitema kuti ave mutsigiri wavo mukuda kutsvaga kuita vaite mutungamiri. Kuri kuti vabudirira kungava kwekutanga muno muAmerica kuti America ive nemuteedzeri wenyika wechikadzi uye zvakare anenge ari munhu wechirudzi kana kuti munhu wechitema. Chinhu chitsva ichocho chinonzi nevanotingati progressive policy yaitwa nemaDemocrats.
Mungatarisira here zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica kusanganisirawo vanobva kuZimbabwe kuti vangatevera vaBiden munambudzu?
Tinoona sekuti vana veZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vanobvawo kune dzimwe nyika vakapotera kana kuti vakauya kuzogara muno nemarisins akasiyana vachatsigira bato remaDemocrats, nekuti zviri kuitwa navaTrump zverusarura vokanganwa kuti ivo vabereki vavo pachavo vakatobvawo kune dzimwe nyika. Izvozvo izvo zvinoshungurudza vanhu vakawanda uye zvinosandura mucherechedzo wa America kuti America inyika yakaumbwa uye inoramba ichisimbiswa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachizouya muno kuti vawane chouviri nekutsvaga rifa riri muno.
Avo vanga vari Dr. Frank Nguni nengo yeZANU PF uye vachitaura vakazvimiririra vari parunare muWashington DC muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Anomirira vadzidzi munyika anoti danho rehurumende rekuda kuvhura zvikoro kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo mukati mechirwere checovid-19 harina kunaka sezvo richiisa upenyu hwevanhu panjodzi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa neZuro kuti zvikoro zvigadzirire kuvhura kuti kuitira vadzidzi vakwanise kunyora bvunzo mumwedzi wambudzi nazvita, munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati vana havana kudzidza zvakakwana nekudaro hapana bvunzo dzavanganyore gore rino. VaMajongwe vati hurumende ingadai yakashevedzera musangano nevadzidzi dzisi nevakuru vezvikoro kuti paonekwe kuti vanhu vangagadzirire sei kwete kuti hurumende ingotaura zvayafunga.
Chokwadi ndechekuti hurumende iri kungobvocha kutaura, hapana nhaurirano, hapana kuinvolva varairidzi, hapana kuinvolva vakuru vezvikoro. Kabhineti yakagara paye yega ichiita virtual sitting yongoti zvikoro mazama anonyorwa muna November. Nhaurirano haina kumboitwa, hapana kubuda kuti maexams anonyorwa sei, achanyorwa rini, vana havana kudzidza. Asi tinongoona minista vachingotaura patv sekunonzi ndivo vanoziva zvekueducation.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vatiwo havasi vana vose vakawana mukana wekudzidza pamadande mutande vakati bvunzo idzi ngadzinyorwe gore rinouya. VaMasaraure vati hurumende iri kuita zanondega sezvo vadzidzisi vasingagone kudzokera kunoshanda sezvo mari dzavari kutambira dziri shoma.
Zvira mari asi panguva ino varedzi vari kutambira $30 inove pasizve zvakanyanyisa paeven tikatarisa pafood poverty line chaiyo. Saka hazvizokwanisike kuti varayiridzi vadzokere kuzvikoro kuti vanodzidzisa panonzi pavhurwa zvikoro muna September. Zvikoro zvichange zvangove zvegakava, zvichange zvangove zvebopoto pakati pevarayiridzi nehurumende.
VaMasaraure vati hurumende inofanirwa kuwedzera vadzidzisi kuitira kuti vadzidzi vasamanikidzane mavanodzidzira nekuda kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda munyika nepasi rose.
Taikomekedza kuti vahurumende itsvage vamwe varayiridzi kuwedzera pane vatinavo 136,000 tichitarisa nyaya yeteacher learner ratio inoita kuti malessons edu aitwe munenge mumarali, izvo zvinozokonzera kupararira kwakawanda kwecoronavirus.
Munyori weZimbabwe Teachers Association vasisiso Ndlovu vati zvikoro hazvina kugadzirira kuvhurwa sezvo nyaya yezvipfeko zvekudzivirira chirwere checovid-19 isiri kutaurwa nezvayo. Mumwe mubereki vaAta Changara vati vana havanganyore pasina zvavakadzidza sezvo vana vakawanda vasina zvikwanisiro zvekudzidza pamadande mutande.
Ko havasi vese vanokwanisa kuti access internet, havasi vese vanokwanisa kuenda paintaneti, havasi vese vanokwanisa kuona mafoni kuti vashandise internet. Ko avo vasina mafoni, avo vasingakwanisi kuwana makombiyuta kuti vashandise internet vanoita sei? Izvinoizvi saka ndisungoti kuti zvive fei kune mwana wese, hatingati bvunzo dzinyorwe munhu wese, mumwe mwana wese asina kupinda muklasi kuti adzidze.
Amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau neZuro kuti hurumende yainge yabvumirana kuti zvikoro zvivhurwe kuitira kuti zvipe mukana kuvana vari mugrade 7, form 4 neform 6 kuti vanyore bvunzo muna mbudzi nazvita gore rino. Zvikoro zvakavharwa muna Kurume pakatanga chirwere checovid-19 asi vadzidzi vakanyora bvunzo dzemuna Chikumi, the ordinary level neadvanced level, paine mutauro wekuti pakanga pasina zvikwanisiro zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika uye nyaya yekudomwa kwava Joe Biden kuti vamiririre bato remadhemokrats musarudzo dzemuamerica sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela njengoba lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 19 Ncwabakazi 2020 uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje iCovid-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141
asibo bonke abantwana abane access to ukuthi bafunde emakhaya yabo abanye abantwana banayo leyo access so uzothola ukuthi babuye lemuva ngezifundo zakhe umntwana uzofaila yena bekumela phase abese fail so I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember
abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi ikhubeke lonyaka
ngibukele sibili ukuqala kuphana besahlabela i-national anthem angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka sekungathi kakukhanyi ukuthi kakuya bani ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye
umhlangano omqoka webandla lama-Democrats lakwelemelika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo iCovid-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141 sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5378 asebetholakale belegciwane leli kwasinda inkulungwane ezedlula ezinye 4105 abe African Union bathi emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lasithupha 26289 kuthi abekolijini leJohn Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili lambili 22,186,759 abafunyenwe beleCOVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 782,019 Abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende sokuthi imihloliso yelotshwa ngolwezi iqhubekele phambili lonyaka lanxa izifundi zingatholanga ithuba lokufunda okupheleleyo kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa etshele intethelezindaba ukuba idale labaphathintambo bakahulumende lithe imihloliso ezaqhubeka ngolwezi. Uhulumende uthi imihloliso yabakusibanga sika-grade 7 abagqiba u-form 4 labaka-form 6 izaqhubeka ilotshwa ngolwezi. Kungakhathalekile ukuba isimo sezemfundo sinjani elizweni lonyaka. Lokhu kusole kakhulu zinhlanganiso ezimela ababalisi ezifana le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umgcinisihlalo walenhlanganiso, umnumzana Takawafira Joe, esithi bazabhikisana lakho lokhu.
The decision is at best a fantasy.
Lokhu kuyinto emangalisayo sibili. Bakwenze lokhu bengakhuluma ngalathi kuza kuba nzima ukuba kwenzakala lokhu. Lezi fundi zifuna ukuba zifundiswe zingalobi imhloliso.
In our view, students need 3 solid demands for learning before they can take their examinations.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Nation Mutsitirwa, uvumelane lo Joe esithi uhulumende kakumelanga athathe lesinqumo nxa efuna ukuvikela izifundi ku-COVID-19.
Lokhu okuthiwe nguhulumende ukuthi abantwana babhale ama-examinations abo ngo-November asivumelane lakho. Abantwana sebe left more than 5 months behlezi ezindlini bengafundi. Abantwana laba sebele more than 5 months bengaphumanga phandle because of ama-lockdown restrictions. So ingqondo zabo azikabi ready ukuthi zibhale ama-examinations in short notice. Plus issue enkulu ngendaba yama-salaries ama-teachers. Nxa uhulumende enganikizanga olungaholisanga ababalisi i-$520 abayifunayo.
Isikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa laye uthe njengebandla babona ngani uhulumende bekumele aqale ebone ukuba izifundi zivikelekile lapho zibuya esikolo kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization WHO andubana zilobe imhloliso.
Ile mahlabi zulu ukuthi izimsec leyo ephethe ingatsha zemfundo kodwa ibhalisa imhlolisi yabantwana from form 4 kusiya form 6 sebenqumile bathi abantwana bafanele babhale ngoNovember kunalumnyaka. Siyazibuza thina abebandla leMDC Alliance ukuthi bahloseni, bahlose ukudobha yona le imali ebhadalwe ngabantwana na, mbe bafuna impumela yemfundo elomkanjo.
Omunye umzali unkosikazi emahlongwane uthi asibo bonke abantwana abathole ithuba lokufunda besebenzisa indlela zakulezi nsuku eze-intanethi.
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi asimqondo omuhle ukuthi abantwana babhale ngoNovember because asibo bonke abantwana abane-access to ukuthi bafunde emakhaya, uyabo. Abanye abantwana banayo leyo access. So uzothola ukuthi babuyele emuva ngezifundo zakhe. Umntwana uzofeyila yena bekumele aphase abesefeyil. So I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember. Why not wait a bit? Or maybe 2 months, abanikeze 2 months or 3 months more ukuthi bafunde kahle.
Usekele ngomunye njalo umzali umnumzana Sikhumbuzo Dube.
Abantwana bafundile. Umhloliso phela uphuma ngokuthi umntwana ufundeni. Uphuma kulokho akufundile. Ma efundile, ababanikeza umhloliso ngalokho abakufundile. Kodwa makuwukuthi abafundanga, babahlolani.
Imizamo yokukhuluma nesikhulumeli sezimseki, unkosikazi Nick Dlamini yehlule, ngoba ucingo lwakhe belungangeni, ukuthi imibuzo ayithunyele iStudio 7 enkundleni yokuxhumana eWhatsApp akayiphendulanga. Uhulumende uthi ngemva kokuba abantwana benelise ukuloba imhloliso ngohlangula, wangabi lalabo abawele ingozi yokuthelelwana igcikwane le-COVID-19 kuyisibonelo esihle. Ngakho-ke uzasebenzisa indlela zinye ukuba alobe imhloliso ephumelelayo ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Emason Mnangagwa uthi amabhishophu enkonzo yeRoma afuna ukungena kwezombusazwe kumele angene engasebenzisi ichawe njengendlela yokucatsha ngumunwe. Umnangagwa wethu le mazwi la namhlanje emhlanganeni webandla lakhe omqoka owePolitbureau. Lokhu kulandela incwadi elotshwe ngabenhlanganiso yamabhishophu okholo lwesiKatolike yokukhalaza lokuveza ukukhathazeka kwawo ngesimo esiseZimbabwe. Kule incwadi inkokeli yamakatolike ithi abantu bayahlukunyezwa njalo kabakhululekanga ukwenza loba ukukhuluma imibono yabo. Umnangagwa uthi yena lebandla lakhe bazimisele njalo bazonqoba kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. uthe njalo abafuna umsusa esikhundleni sebehlulekile ngakho ke kabachiyane lakho. Umbiko kaMnangagwa lo ugcizelela owethulwe ngumphathintambo wezokuthulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa oqambe ngegama uArchbishop Robert Ndlovu esithi usebenzisa ubundebele bakhe ngoba abantu besindebeleni bezibona bengcono.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa sebekhalaze kuhulumende ukubana avule imingcele yelizwe ukuze amalunga abo enelise ukuyathenga phandle kwelizwe babuye bethengisa ekhaya baphilise imuli zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende wayefake isinqumo sokuba uzancedisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown. Kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakaze kufezeke ngakho ke uMangoye uselala eziko kunengi lamalunga. Lokhu sokufake impilo yamalunga engozini nanku lenani labantu abachapha kungekho emthethweni ikakhulu emfuleni uLimpopo liqansa mihla ngemihla kubangelwa yekuba badinga ukuziphilisa bona lemuli zabo. Imingcele lokhe yavalwa ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho lonyaka. Lokhu kungeyinye yezindlela zokunqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kuvalwa kwemingcele bekunqabela uzulu oya ngaphandle kwelizwe, kodwa izizalwane zeZimbabwe ebezingaphandle kwelizwe zona zilokho zivunyelwe ukuba ziphenduke ekhaya. Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Mike Ndiweni, ukhuluma ngesikhalazo abasifake kuhulumende.
Sisilobele uhulumende incwadi sicela ukuthi uhulumende ngabuya khulumisana lo uhulumende weSouth Africa bavule amaborder ngendlela ezalandela imithetshwana ebekweyo ukuthi abantu bengamemethekisi umkhuhlane nalo coronavirus. Ngemva konanzelela ukuthi abantu abaningi bake bakonjolezela babanjwa eborder lapha bechaphe emngceleni engavunyelwayo ngoba abantu abaningi sibili ngathi sibathwele nzima bahamba emangceleni bechapha apho kungavunyelwa khona kuba lethele engozini yokuthi bengabanjwa iganya bomama thathele impahla balinyazwe. Kodwa futhi njalo umkhuhlane lowo ngamemetheka kakhulu ngoba akusela umuntu abakhangeliyo ngoba hlela nxa bengena bephume elizweni.
UNkosikazi Jacqueline Ndlovu oziqhatshileyo uthi omama abaningi basengozini yokudlwengula nxa bechapha kundawo ezingekho emthethweni.
Mina bengikhangelela ukuthi abe siyaqala ukusebenza ngoba omama abaningi sebesenza lokho kuthiwa illegal cross border trading okubafaka engozini zokudlwengulwa lengozini zokutshontshelwa ngamagumaguma la ahlezi ehlele emngceleni. Isikhalazo sethu njengabo mama ikuthi ngabe ihulumende ziyakhulumelana kuvulwe imngcele sikwanise ukuhamba ukuyathenga impahla ngokusemthethweni ngoba yona li coronavirus asazi ukuthi phela nini kumbe kuyaba yinto esiyahlala layo.
UNkosikazi Helen Thebe ophila ngokuthengisa uthi imali eningi isiphelela ekuhlawuleni abezomvikela ukuze bachaphe kuLimpopo.
Okwakathi sivele sisebenza nzima kakhulu ngoba ukuze wenelise ukuthi uchaphe laphana emfuleni kumele udize amapholisa awesayidi yakithi ngapha uphinde uyediza futhi ngale kuSouth African side uphinde futhi udize even abantu laba bazawuthwalela izinto zakho bokuchaphisela emfuleni laphana ngoba uyabuthwele amabhoksi amaningi omunye uzabe utshela ukuthi umbe ngabo 50 rand ukuthi uchaphise ibhoks. Yikho okugcina kusenza ukuthi lathi nxa sesifika ngapha izinto khathesi intengo yakhona yabe ikhuphukile. siyananzelela ukuthi izolo ukhulumile ekhuluma ngabo Kefield indlane sobe sikhanya uTV nilathi ngapha njengamavenda at least ukhulumende aka asikhangele sibone ukuthi lathi siyayenelisa ukuthi sisiphile.
Umnumzana Mkhulunyelwa Maphosa othengisayo uthi lokho bengakaze bathole leyo mali abayithenjiswayo nguhulumende.
Imali esayithenjiswa nguhulumende asikayitholi. Okwakathesi sesihamba sayathatha amalayini emhlahlandlela ayenet 1 ukuze senelise ukuthola leyo mali. Imali le ngokuza ngabasike bebunda bathi ingaba yi-180 kusiya ku-200 dollars. Imali encane kakhulu yokuthi ayisozisise ndawo.
Izolo uhulumende uyekethise imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus lapho amabhizimusi asengezelelwe isikhathi sokusebenza asezavala ngo-4:30 emini yantambama. Kuthi abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba kuze kuyefika ihola lesishiyagalombili ebusuku. Abathengisayo bathi bebekhangelele ukuthi uhulumende abananze labo ayekethise imigoqo ebavimba ukuba basebenze ngokugcweleyo. Uhulumende lokhe wathembisa abazisebenzayo ukuthi uzabalamulela ngokubapha imali ngesikhathi bengasebenzi, kodwa lokhe bengakaze bayithole imali leyi. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wemabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni ayiphumelelanga ngoba ubengadobi ucingo lwakhe. Kodwa ecina ukukhuluma ngodaba lokuphathisa abaphila ngokuthengisa, unkosikazi Nyoni wayethe uhlelo lokubanikeza imali beluphuziswa yikuthi abantu bebengela ncingo ezilama iCocash kumbe i-One Money. Wathi uhulumende senikeze abantu inamba zencingo lapho abaza kwamukela imali. Selokhe abantu banikezwa inombolo zencingo ngonhlangula abakaze banikezwe imali. Nyimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amasotsha asuse esikhundleni umongameli Ibrahim Boubacar Keita wakwela Mali asephume emsakazweni kamabonakude we-TV beziveza ukuba bangobani njalo bethembisa ukuthi bazaqhuba ukhetho esikhathini esifitshane esilandelayo. Inkokheli yamasotsha athuthunywa umbuso ikhulume ngesikhathi abantu abaningi besola ukuhluthuna kwabo umbuso besithi benze ihlazo. Abathumele imibiko bakhokela unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe u-Secretary of State uMike Pompeo, unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba o-United Nations uMnumzana Antonio Guterres, umanyano wamazwe awengantshonalanga kuzwekazi le-Africa o-ECOWAS, umanyano we-African Union labanye. Isikhulumeli zamasotsha lawa azibizwa ngokuthi National Committee for the Salvation of the People uthi bathethe inyathelo lokuhluthuna umbuso ngenxa yokuthi umnotho kade sume manzonzo. Izifundi zekolijini le-University of North Carolina Chapel Hill ezihlala ezindlini zekolijini leli ezama-dormitories sezitshelwe ukuthi zibophe imitshaqana yazo ziphindele emakhaya ngemva kweviki eyodwa zivule izikolo. Lokhu kubangelwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 emadomitories lawa.
Umhlangano omqoka webandla lama-Democrats lawele Melika we-Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje. Izolo injongo beyikuveza ukubana umnumzana Joe Biden ozancintisana nalo mongameli Donald Trump ngolwezi yena uvele ungubani njalo uzaphatha njani isikhundla nxa ingakhethwa ukuba ngumongameli. Ngokunjalo unkosikazi wakhe ubeke sobala ukubana uBiden ngumuntu olesineke lozwelo okokuthi angakhethwa uzaphatha lesi sikhundla ngonanzelelo. UBiden ukhethiwe ngokusemthethweni izolo ukumela amaDemocrats ngolwezi. Omunye njalo omqoka okhulume kulombuthano ngwaye ngumongameli weleMelika umnumzana Bill Clinton okuthaze abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe. Namhlanje abamqoka abazakhuluma ngwaye ngumongameli umnumzana Barack Obama lo wakhethwa ukubana umsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris. Lo mhlangano ubumele wenzelo edolobheni lemelo wakhe, kodwa ngenxa yegcwane le-coronavirus, iningi leziphathamandla zebandlaleli zethula imibiko yazo enkundleni yebulenjini be-intanethi. Lo mhlangano oqale ngomvulo ugqitshwa ngolesine. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Baba Gandhi, ngibona ngathi sibili kulungisiwe kakhulu nxa ngikhangela umhlangano lo owama-Democrats. Bengathi ngiyasola lami ngathi kangilaqinisa ukuthi kuzahamba njani. Kodwa ke kukhanya ngathi into le e-intanethi iyasebenza sibili. Ngibukele sibili kuqala khona phana besahlabela i-national anthem, angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanya ukuthi kakula bantu, ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye sibili khonapho. Ngibona ngathi balungise kakhulu sibili lokuhlela izikhulumi zabo. Ngoba ungathi uyakhangela ngomvulo basebenzise ngomvulo lwesibili basebenzise kakhulu uMichelle, former first lady oka Obama, nguye obeyi keynote speaker laphana. Mbona ngathi sibili uvidlizile sibili, uchayile sibili kwezwela, njalo wacela abantu ukuthi basukume ngobuningi babo bayevota.
Indlela equtshwe ngayo umhlangano lo uyibona njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngosuku losuku kuyabe kule njongo yokuzama ukudinga usekelo? Siyabona izolo bebengani bafuna ukuthi abantu babemazi ukuthi uJoe Biden umuntu onjani. Ngomvulo lakho bekulolunye njalo hlelo, ubona njani, sifundo bani singafundwa ngamabandla ezombusazi wawo eZimbabwe?
Lapha mbona sibili ukuthi singafunda okukhulu kakhulu, ngoba okuvele kungathi asilakho laphayana emabandleni ombangazwe ayikakhulu waseZimbabwe ukuthi laba bantu okumele basikhokhele kungathi siyabakhethelwa, asizikhetheli. Kuhle nje kungathi umuntu wakhona ukhethwe ngale ngasese abeselethwa lapha phambili, sokumele ukuthi lina liphokulandela kuphela. Kanti-ke kufanele ukuthi kube labantu abathile abalwisa isihlalo lesiyana, njalo abantu bakhona benze njengakhonokho, beze lapha bakhulume basitshele ukuthi umuntu wakhona angangena uza kwenzani, uza senzelani. Alokho sibili siyakushota kakhulu, siyakuswela kakhulu. Ungakhangela nje obusitho ukuthi leli langa lilungiselwe lokhu, leli langa lalungiselwe lokhu, liqiniso lisegcekeni leli ukuthi bazama ukufuqa ukuthi umuntu lo esithi thina siyamsekela, sazi ukuthi sibona angathi uzasenzela lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lapha kusakhuluma abasekeli, ngikhola kuza kuthi sekukhuluma yena ngokwakhe lo msekeli wakhe ukuthi labo bazasenzelani. Mina ngibona ngathi kuzabancedisa kakhulu, ikakhulu futhi ukuthi bona bahambe phambili ukuthi babe yibo i-opposition abaqalayo ukuthi balethe imigomo yabo. Ngoba uyabona ukuthi ungalalela kuhle kuhle sibili, ama-Republicans angathi asesethuka laye upresident usengathi usehleqalisa ukuvikavika lokuphosela amabala athize ezama ukuphendula konoko sekukhulunywe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 esesigabeni seTexas. Ibula lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa elikhangelelwe ukuhamba ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria kusasa. Ukuyamcela ukubana njengomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union ukuthi athathele amanyathelo akhanyayo ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Omunye wabaqoqa ukujengisela lokhu umnumzana Trust Ndlovu. Uthi uhambo lwabo lolu luzaqala ngo-8 ekuseni eMandela Bridge eJohannesburg.
Le nto yenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu. Abantu bayahlupheka, abalamisebenzi, bayabotshwa. Uma bazama ukuthi balungise lokhu bayabotshwa, bayashaywa, basehlale emajele manje sinama-activist. Abotshingono, ama-journalist. Uyabona izinto ezifana nalezo zikhombisa sobala ukuthi i-detention without a trial, le esayilwisayo, le ayalwiswa yiwo lama-liberation movements. Uma umuntu ancishwe li-bail, into ezifana nalezo zokuthi ubhaleleni lokhu. Okubuhlungu futhi ukuthi abantu bona laba, okuyibona abatshontshayo izimali, abayenza i-corruption, bona ababotshwa. Uma babotshwa nje abalali nasejele. Sambona Obadiah Moyo wayesikhokhotwa nabantu be-government wabuya. Kodwa ke laba abanye laba abalwela ukuthi ba-expose i-corruption, abalwela ukuthi bacede yonke lento ingcindezelo nani nokuhlupheka kwenzakala elizweni, abalwela ukuthi kube nama-reforms. Uma babotshwa, hawu, bancishwa ama-bail. Sicela ke ukuthi i-community, international community, regional community ibone ukuthi ingenza njani ngokuthi baqede ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe abazilethelanga bona. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe kulethwe nge-liberation movement okuthiwa yiZANU. Kulethwe yi-system embi eyayifakwa yiZANU.
Unumzana Trust Ndlovu ngomunye wabaqoqa ukufola kwakusasa. Ndlovu ungumgcinisalo njalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa. Iqambo lenguqu ele-Lyon lakwele France lingqikelana le-Bayern Munich lase-German namhla ntambama kusemifinal yesibili eyomncintiswano owe Union of European Football Associations Champions League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elizanqoba namhla ntambama lizadibana lele Paris Saint-Germain ngesonto kufinali yomncintiswano walonyaka oUEFA Champions League. Iqembu leParis Saint-Germain lalo ngelaselizweni laseFrance njengeleLyon okokuthi kungenzakala kudibana amaqembu aphuma elizweni elifanayo kufinal. Kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi ngokubona kwakhe iqembu leBayern Munich yilo elizaphumelela.
Sikhangela indlela amaqembu lawo ahambe ngayo ukuze azofika kulesi sigaba somncintiswano. Kusuka kube mgceke nje kubana abafana beBayern Munich hayi lonyaka bababa, ngoba siyabona nje indlela kade bevuthuza ngawo amanye amaqembu ukuba nayo lonyaka bafisa ukubana bayithwale inkezo. So mina hayi ngokubona kwami ngibona ngani kuzaba nzima nje. Kodwa hayi mbona ngani abafana beBayern Munich hayi bazaphumelela.
Iqembu leBayern Munich libhaxabulele Barcelona nge-8-2 emdlalweni wesigaba se-quarter final. Ku-City eleLyon lona litshaye eleManchester City nge-3-1. Ku-semifinal yakuqala edlalwe ngolwesibili ntambama iqembu leParis Saint-Germain litshaye le-RB Leipzig laseGermany nge-3-0. Imidlalo yokuqedisa umncintiswano lonyaka oUEFA Champions League idlalwe isikhaphe-khaphe njengoba kuke kwamiwa okwenyanga ezine ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngemva komdlalo wanamhla amaqembu afinyelele kufinal azaphumula okwensuku ezintathu abe sedibana ngesonto enkundleni ye-Estadio da Luz kuthi ekupheleni komdlalo kugcotshwe intshantshu yentsha. Iqembu leLiverpool elakwelengilandi yilo elinqobe enyakenye kodwa lonyaka liphange laphelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa ngele-Atletico Madrid kwisigaba se-round of 16. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141. Abazali kanye labenhlanganiso ezimele ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi iqhubeke lonyaka. Nguthi ke umhlangano onqoka webandla lama Democrats la kwele Melika, owe Democratic National Convention, uqhubekela phambili lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.